hawe yomusangano isanambo munzwa nezvavo kutonzwa na nezvazvo iko zvino kuti kwa kune musangano wemabusinessmen and zvakadaro hapana patikaona kana kuadvertisewa kana muzvivhitivhiti wose kuno kuti asikora kuti aiwa president aunga achauya achisangana nevanhu vekuzimbabwe ndinoona sekuti kuda maybe yanga iri meeting yechakuti yevanhu vezanup f kuti sekunge yaingozikamwa nevanhu vezanup f chete
asiwo panofamba mutungamiri wenyika achinzi anosangana nezvizvarwa zvezimbabwe panenge paine rusarura here apa havafaniri kungosangana nemunhu wese here
awa izvinhu zvagara zvatatingaichingotaura kuti kana dai izvinhu zvava zvakanaka kuzimbabwe zvokuti purezidendi vanenge vachinzi purezidendi wenyika zvemabato vanofanwa kuva vachisiyana nazvo hakuna kuti zanu p f kana kuti rimwe bato kana munhu purezidendi purezidendi wemunhu wese saka zvokuti kana pachiitwa kana kuti iyoyi atingati magatherings anenge achinzi anoda kubatsira nyika kana kuti anoda kubatsira ikonomi tichiona kuti zvinhu zvoita senge zvinoitwa muzviwande zvinhu zvinotoshamisa kuti chinangwa chacho ndechokubatsira nyika here kana kuti kungopanana mukana varimo muzanup f imomo
kuri kunzi pane mukana wekutiwo zvichemo zvine vana vezimbabwe vari muno kunyanyawo vebato renyu zvine nzira here yekuti zvisvikewo kuvakuru venyika ikokoko kana misangano yavanoita munomu yacho ichinzvenga nzvenga kudai
aiwa patorina mukana and isiona senge kuti kuvaka nyika chaiko chaiko hurumende yavamunangagwa ndione senge ine chinangwa chaizvozvo nokuti nyika haivakwi nokuita kuwedzera yatingati pachirungu polarization takatanga kuvaka nyika muchiti haitongonosangana nevanhu vezanup f chete kana kuti vanhu vanowirirana neatingati mapolicies ezanup f chete hapana zvatei chiita isi totoziva kuti vamunangagwa panguva pfupfupi yapfuura yapamarale yavo vaitaura kuti iko kumakanzuru kwakawina vanhu vetriple c kana kuti kumwe kumadaraunda akawina vanhu vetriple c hapana chinofamba nekuti zvinhu zvese zvichangozoya kucentral government inotungamira vamunangagwa saka tikachinzwa mashoko yaya achitwa navamunangagwa kuti vane chinangwa choda kudistroya kana makanzuru chaya chayo zvinhu zvokuti hazvitoshamisi kana vachizoya kunoku vachingozongosangana nevanhu vavo because chinangwa chaichocho chokuda kubatanidza vana vezimbabwe kuti vavake nyika yavo vaite mabhizinesiwo kana kuti vawane mukana kunyika kwavo hakuna zvinongove izvinhu zvazanup f chete